Neraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tunela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Ino sangana zvekare maneru anasi uri musi wemugovera kurume 2021. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndichitepfenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCovid-19. Hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwave kukwira zvekare. Magweta anorwira kodzero dzevanhu anoti acharamba achirwira kodzero dzevanhu vekuchilonga kuitira kuti vasatorwa minda yavo nehurumende. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanokorokotedza mutungamiri mutsva weTanzania amai Samia Suluhu Hassan zvichitevera kutoreswa mhiko kwavakaitwa nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vari kubata nechirwere cheCovid-19 munyika hwave kukwira zvekare kunyange hazvo vanhu vave kubayiwa nhomba yokudzivirira chirwere ichi. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Uwandu hwevanhu vange vave kubatwa nechirwere cheCovid-19 hwange hwadzika zvakanyanya kupera kwemwedzi wapera, zvekuti pazuva painge pave kubatwa vanhu vari pasi pemakumi mana, ukuwo vange vachifa vange vave vashoma. Izvo zvakapa kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vavhure nyika iyo yainge yavharwa kubva munandira. Asi mumazuva mashoma apfuura vanhu vari kubatwa nechirwere ichi vave kudarika makumi mana pazuva. Chiremba ari kuyamura kurwiswa kwechirwere cheCovid-19 mudunhu reMashonaland and West, Dr. Paradzai Mudzengerere, vanoti izvi hazvishamise nekuda kwekuvhurwa kwenyika, izvo zvave kuita kuti vanhu vafambe fambe zvakanyanya.
Mukuru nekavhurwa saka vanhu vanenge vachimutsa pepe vachisangana vachienda kumashopu
asi Dr. Mudzengerere vanoti kukwira kwehuwandu uhu ndekwechinguva chidiki sezvo vanhu vave kubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere
cheCovid-19.
Izvi zvinotsigirwa nevaimbove gurukota rezveutano muhurumende yebatanidzwa Dr. Henry Madzorera, avanoti vanhu vakawanda havachatevedzeri mitemo yekudzivirira chirwere cheCovid-19 kubva zvakavhurwa nyika.
Chikonzero chikuru chingange chichicontributa panyaya yekuwedzera kwemacases inyaya yekuti takavhura ikonomi yedu. Kuvhura kweikonomi kune matambudziko akune anako akafanana nokuti izvo vanhu vakufamba-famba. Nyangwe izvo tichine mamamezures aripo panzvimbo ekuti vanhu ngavarege kuungana vakawanda, kumariro vanhu ngavarege kuungana vakawanda, tiri kulimita ku30. Vanhu ngavagara vakapfeka mamaski, nyaya yesocial distancing. Asi zvese izvozvo havasizi kunatsa kutevedzerwa. Tiri kuvaona mariro yedu kuti ari kuungana vanhu vakawandisa, vamwe vari kufamba vasina kupfeka mamaski. Mamezures ese esocial distancing vanhu vaita kunge vakurura varasa uko.
Vanoti hurumende inofanirwa kuramba ichikurudzira kuti vanhu vaongororwe pamwe nekutsaura vose vanenge vabatwa nechirwere cheCovid-19 sezvo chirwere ichi chisati chapera.
Tikurudzira hurumende kuti ngatiwe tiri testa nuko isolate vanhu chirwere chisati chapera ichi atiti kubatikidza kumbonyikizwa nacho futi zvinotaka riva
mukuru we community working group on health Vaitai Rusike vanoti kubva zvanyevenuswa mitemo yekuvharwa kwenyika vana vatatevedzere mitemo ye COVID-19
kubva zvanyevenuswa ma COVID-19 lockdown guidelines kana kuti ma restrictions tiri kuona kuti veruzhinji vave kuita madiro ajojina vanhu havachatombotevedzera ma guidelines ayo akatarwa ne WHO ayo akatarwa zvekare nebanzi rezveutano remuno muZimbabwe saka ndizvo zvezvimwe zviri kukonzeresa kuti wandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 urambe huchikwira
tauri webanzi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti vanhu vave kuvarayirwa nekudaro vanokurudzira kuti vanhu vatevedzere mitemo yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 uye kuti vabayiwe nhomba yekudzivirira chirwere ichi
tinokurudzira vanhu vasavarayirwe varambe vachiita zvakasungirwa kuti zvinge zvichiitwa nehurumende uye neWHO tinokuti vanhu ngavanobayiwa right the vaccine is shot and it's also used by many countries
bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu makumi mana nemumwe chete vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 nezuro izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi nyika yose pazviuru makumi matatu nezvitanhatu nemazana matanhatu nemakumi mashanu nevaviri vanhu vabayiwa nhomba kusvika kupera kwezuva ranezuro vave zviuru makumi mana nechimwe chete nemazana matanhatu nemakumi masere nevanomwe ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Magweta anorwira kodzero dzevanhu anoti haasi kufara nedanho rakatorwa nehurumende rekushandura mutemo unobata minda yekumaruwa ichiisa minda iyi pasi peminda yehurumende kana kuti state land kuburikidza nemutemo westatutory instrument number 51 of 2021. Magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights anoti kushandurwa kwemutemo uyu hakurevi kuti vagari vekuchilonga havachabviswe munzvimbo yavari kugara gweta rinoshanda nesangano iri vaobei shava vanoti kuburikidza nemutemo uyu hurumende inogona kumuka mangwana ichibisa vagari ava munzvimbo dzavari kugara vashava vaudza rechoto westudio 7 kuti semagweta ari kumirira vagari ava vacharwisa mumatare zviri kuitwa nehurumende nekuti vagari vechilonga vane kodzero dzokugara muminda yavakasiyirwa nemadziteteguru avo
ndinoona vanhu vakawanda vari kufara vachiti mutemo wakabviswa wainge waiswa kuti utorere vanhu vekuchilonga minda yavo asi ini ndinoti vakurumidza kufara hapana chekupembera apa nokuti mutemo uyu pawakabviswa hauna kubviswa nechinangwa chekuti vanhu vekuchilonga vasare vaine ivhu ravo musi wa26 February 2021 pane mumwe mutemo wakaiswa zvekare naPresident wakatora minda yese yekuchilonga vakatora ivhu rese rekuchilonga vakati harisiri minda yecommunity harisiri ivhu revagari vechilonga rava yatinoti state land rava ivhu rehurumende nekudaro chero zvavo mutemo munyuwani wakabviswa uyu uyo wakasara uripo unongova dzvanyirira zvekare ivhu harisisiri mumaoko avo varasikirwa nevhu ravo vanhu vekuchilonga saka hapana chekufara hapana chekupemberera
imi semagweta ari kumirira vanhu vekuchilonga ndaapi matanho amuchatora
chokutanga tiri kuti isusu ngatitarisei kuti tambosvika apa sei tasvika apa nokuda kwokuti pane mutemo watakatora watakagamuchidzwa nevapambepfumi mutemo unonzi Communal Land Act takaukopera mitemo yainzi Land Apportionment Act wakanga waiswa nehurumende yevadzvanyiriri isu tikautora tikauita wedu saka semagweta anomirira kodzero dzevanhu tinoti mutemo uyu hatiudi hauna nzvimbo hauna ugaro mukati nenyika yeZimbabwe yakasununguka mutemo unopa President masimba ekuti vaite zvavanoda nevhu revanhu vese vanogara kumaruwa Saka tiri kuti mutemo uyoyo hausi kuenderana nebumbiro remutemo rakaunzwa mugore 2013 hausi kuenderana nekodzero dzevanhu dzakaunzwa nebumbiro remutemo uyoyo. Saka tichaenda kumatare tinorwisana nemutemo uyu kuti ubviswe mumabhuku anechekuita nezvemitemo yemuZimbabwe.
Mati imi hurumende yakazodududza ichibvisa mutemo wokutanga asi ikazopa zvakare mutemo wokuti minda iyoyi inge iri pasi pehurumende, munganyatsojekesa kuti izvo kana minda ichinge yanzi yapasi pehurumende zvinorevei?
Zvoreva kuti ava vagari vechilonga havasisina kodzero dzavaimbova nadzo kudhara, nekuti minda iyi yaiva pasi pavo yainzi minda yenharaunda, minda yecommunity. Asi zvayava pasi pehurumende kureva kuti hurumende inofuma musiwa ya ichibudai ibhaipo tiri kuda kushanda neminda yedu semadiro atinoita zvisinei nezvekuti zvine kodzero dzevanhu vekuchilonga. Saka vanhu vekuchilonga sekutaura kwatiri kuita right now vafanana nemaroja muridzi wemba, muridzi wemunda, muridzi wenzvimbo. Hurumende inogona kuvadzinga any day, kana mangwana chaivo vanogona kufuma vakadzingwa, kureva kuti havasisina kana kodzero zvazvo dzipi zvazvo pamusoro pevhu rekuchilonga.
Ivo vanhu vekuchilonga vari kutambira sei zviri kuitika izvi?
Pari zvino ndinoona kuti vanhu vachakaputirwa nechiutsi, vachakafukidzirwa nejira, vachiti ivo kubviswa kudududza kwakaitwa nehurumende zvoreva kuti vahwina. Pakuda kuti vachenjedze vaudzwe kuti aiwa takabatwa kumeso, takapuwa neruoko rwerudyi tichitorerwa neruoko rweruboshwe, hapana chekupembera apa. Saka tinofanira kugara pasi navo tivaudze kuti zvinorevei zvakaitwa nehurumende, tivatsanangurire kuti kodzero dzavo dzichakatyorwa, vachakapikirirwa nanhasi. Pane mukana wekuti tiende kumatare ezimhosva tigadzirise nyaya dzavo idzodzo.
Zviri kuitika kuchilonga izvi zviri kuitikawo here kudzimwe nzvimbo dzemuZimbabwe?
Pari zvino mungadai pamwe makanzwa zvakamboitika pakatanga gore rino kunzvimbo yeuZumba Maramba Pfungwe. Kune kambani yakaenda koita zvezvicherwa zvemining, ikambani yemachina, ikasvika ikatora minda ikoko. Ndinodavira kuti nyaya iyoyo handina kuzonzwa kuti yakagadziriswa zvakanaka, asi vagari veko vaitsutsumwa. Zvinotaridza izvo kuti izvi zvatiri kuona kuchilonga izvi zvinogona kuitika kumaruwa ese emuno muZimbabwe kana zvikasamiswa.
Gweta rinoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaobei shava vachitaura vari parunhare vari muHarare naRay Choto weStudio 7. Studio 7 haina kukwanisa kubata gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo sezvo nhare mbozha yavo yange ichinyatsa kubata, asi gurukota reMasvingo avo tatadza kubata nhasi sezvo vanga vasingadairi foni yavo. Vakaudza bepanhau reHerald kuti hapana munhu achabviswa kuchilonga kuchiredzi, asi kuti vamwe vavo vashoma ndivo vachangosudurutswa munzvimbo dzavagere vopiwa nzvimbo itsva munzvimbo iyoyo yechilonga, kuitira kuti kambani yeGary Den itange kuvaka muzinda wayo wekambani inogadzira mukaka munzvimbo iyi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatumira mashoko ekukorokotedza mutungamiri mutsva weTanzania amai Samia Suluhu Hassan zvichitevera kugadzwa kwavo semutungamiri wenyika iyi nezuro. Amai Hassan vatora chinzvimbo chevange vari mutungamiri wenyika iyi vaJohn Magufuli avo vakashaya zvondo rino. VaMnangagwa vati hurumende yavo ichaenderera mberi nekushanda nevanhu vemuTanzania sezvo iine ukama hwakatanga munguva yehondo yorusununguko. Vavimbisavo amai Hassan kushanda navo mudunhu reSADC. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica vaGolden Makusha vari muusungwa vari muchipatara mudunhu reMaryland zvichitevera kusungwa kwavakaitwa nemapurisa vachipomerwa mhosva yekukuvadza mudzimai wavo uye kuedza kuparadza imba pamwe neupenyu hwavo vachishandisa moto. mapurisa emu Washington County anoti akaziva nezvenjodzi iyi mangwanani emusuwe China apo akawana musungwa uyu akarara pasi asingazivi zviri kuitika uye motikari mbiri dzaive mugaraji remotikari dzichibvira zvinotyisa. Mapurisa anoti akatakura musungwa uyu ndokumuendesa kuchipatara kuti anorapiwa maronda ekutsva kwaakaita. Ukuwo mudzimai wake akaendeswawo kuchipatara kuti anorapwa. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. India neAmerica dzazvipira kushanda pamwe chete senzira yekusimbaradza ukama hwadzo. Izvi zvabwitswa mukushanya kwegurukota rezvekudzivirirwa kweAmerica vaLloyd Austin kuNew Delhi. Urwu rwendo rwekutanga rwemukuru mukuru muhurumende yava Joe Biden kushanyira India. Hurumende yava Biden iri kuita urongwa hwekuita madzisahwira ainogona kumira nawo mukupikisa zviri kuitwa neChina. India pachayo ine ukama neAmerica uye iri kushushikanawo nezviri kuitwa neChina. Sangano rinomirira zvido zvevatori venhau pasi rose reCommittee to Protect Journalists riri kukomekedza kuhurumende yemupakistan kuti iferefete zvakadzama kuurayiwa kwemutori wenhau munyika iyi Ajay Kumar Lalwani uye kusunga vanhu vakaita izvi. CPJ inoti Lalwani uyo anga ave nemakore makumi matatu nerimwe ekuberekwa akapfurwa ari mumba yekugerwa musoro nemusi wechitatu nevanhu vasiri kuzivikanwa kuti ndivanani muguta resuku. Mutori wenhau uyu akazoshakira muchipatara nemusi wechina. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri kutepfenyura ndiri kumba. Ndiri muWashington pamusoro pedenda rechirwere cheCOVID-19. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemutori wenhau akawanikwa iye achiva mumwe weavo vakatora nhomba yeSinopharm pachikamu chekutanga chekubayiwa nhomba yeCOVID-19.
Ini zita rangu ndinonzi Phyllis Kachere, ndiri mutori wenhau, ndiri muno muHarare.
Makabayiwa here nhomba uyezve zvakafamba sei?
Hongu, ndakabayiwa nhomba ndatova nemasvondo akuda kutosvika pamatatu zvekuti rechipiri nhomba Jackson rechipiri ndikutondobayiwa museyemande unoyu. Asi mafambiro azvakaita zvakafamba pakuti pakadeedzerwa apa ndakabva tangoenda ndokusvika paendakabayirwa pa Wilkins. Tiparanga pasina kana vanhu takatoita kumirira zvichitonzi maJackson achaenda kunotorwa nekuti anga achangobva mukusvika. Ndanga abva kusvika achingasvika nezuro wacho kusvika ndaamirirai maJackson ari kuuya. Takatomirira chinguva mumwe wangu adandinaye akatomboita kusekuramwa kuti hazvina order izvi ndokubva taramba zvetakamira maJackson ndokuuya. Inini ndinoteta Jackson pati mabayiro atakaitwa takatanga tabvunza nesi vaiva kutitsanangurira makamborwara chirwere chakadai here munorwara zvakadai here mune makore mangani chivachingotora history yangu. Vapedza ndobva zvanzi maakuchiita semaakubayiwa. Takamira kudaiso ndichifunga kuti zvinorwadza ndakuda kutotarisa kuti ndoona kuti ndakubayiwa sei. Vakanga votoburitsa tsono hazvina kana kumbondirwadza kana mbichana. Chabva ipapo ini ndaiexpecta nondaandabva kuverenga nekunzwa zvakawanda zvekunzi Jackson muchabva mazodai munozonzwa zvakati zvinozodi. Inini nhomba iyayi ndina kana kumbonzwa pari zvino kusvikana nhasi uno hapana kana chandakambonzwa chekuratidza chakachinja mumiri mangu kana nemagariro kana maitiro angu. Zvokuti pari zvino inini ndokutomirira kuti ndiende kunobayiwa rechipiri ndibva ndazvipedza.
Chii chakaita kuti mufunge kuti mutore nhomba iyi? Tinoona vazhinji vari kuzengurira vachiti nhomba iyi nyaya iyoyi iri kubva kuChina havasi kunyatsoziva zvikuru pamusoro pezvai
ndinona sekuti nhomba yakabva kuChina iyi yakauya vanhu vari mukufunga zvakaipa kunyanya naerano nenhomba vazhinji vanoti havana kunzwa information yakakwana yezvekutestwa kwayo kana kuti yezvekugona kuita basa rayo but ini ndinoona sekunge kuti nhomba dzese dziri kugadzirwa dzese idzi zhinji dzacho hapana nguva yekuti pambode kuti patestwe ini kandidai kana yanga iri kunzi vari da kutotestera bandiri ini ndaitosimudza ruoko nekuti ndinoona sekuti nhomba iyi inotobatsira kudzivirira handifungi kuti vana vice president Chiwenga vangabayiwe zvinouraya manesu madhokotera nohutekwa-tekwa hwavo kukura kwakaita madhokotera epapari renyatwa vakabayiwa vese vakamira miraini vachibayiwa vakazobudisa mapikicha avo vari pasocial media vachiita patwitter pafacebook ini ndopandakavaonera ndopandakabva ndanyatsoita conviction yekuti no izvi chinhu hachiurayi ichi kana chichiuraya ndinoo ndinenge ndasvika nguva yekufa saka inini that conviction ndakaitora ndakasimbiswa nana chiremba vandakaona vachibayiwa ende nekuzoverengaone kunzwisisa kuti aiwa inoshanda zvinoti iye zvine 79-80% coverage yayo indakaona sekunge zvitori nani kuti ndibayiwe kudzivirira ne 79-80% iyoyo ini nditori covered ndirikutoifarira saka inini kurudziro yangu ndototi kuvanhu vanhu ngavaende vanobayiwa zvekutora vachiteerera zvesocial media zvine vanhu vanenge vachinyepa vanotaura kwavasina kuswera vavachinyepera kuti hee munozomera nyanga hee munozoita sei munozomuka makwana makutaura chichina haa dzinongova nhorondongano dzega dzega vanhu ngavabayiwe zvitori nani kuti ubayiwe ko kusiri kufa ndekupi
zvii zvingaitwe nehurumende kuti vanhu vawanikwe ivo vachiwana vimbo nenhomba iyi
kufunga kwangu ndinofunga kuti hurumende yanga ichifanira kuti ishande nemapartners aya ainoshanda nayo vamwe vayo vanoibatsira vasiri muhurumende asi vanobatsiridza munyaya dzezveutano mukugadzira mameseji communication yakasimba kuburitsa mashoko kuendesa kunodzidzisa kuvanhu kunodzidzisa kuvatungamiri vevanhu zvakadai kana kuti vakaenda pavillage kunodzidzisa makanzela acho kunodzidzisa mavillage heads kunodzidzisa anambuya nanasekuru utano kuti shoko ripararire nekuti chizhinji chiri kuuraya vanhu kuti vave nekakushora kwenhomba iyi ndechekuti havana information zvavari kungoverenga zvenhema zvavanoverenga zvichidarika nemumawhatsapp avo ndozvavanototora segospel truth nyamba hachisi chokwadi ivo woga vanhu munongoziva zvinongoita vanhu pfungwa dzinongorerekeraka kune zviri negative ndozvatinoda kumhanyisa zviri positive vanhu havadi kumufamba nazvo izvozvo saka ini ndofunga kuti hurumende iri kufanira kutonyatsokwinya zvakanyanya kana zvichireva kuti vangatoengeja vamwe vekunze kuti vavabatsire kuparadzira shoko iri kunyatsogadzira mamesages anonyatsosvika kuvanhu chaizvo nenguva zvakanyanyisa kuitira kuti vanhu vave nechivimbo nenhomba izvi
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington
iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu Our Lives
ndinokugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa nezvedanho rakaziviswa nehurumende rekuda kurerutsa uwandu hwevasungwa vari kumajeri kuburikidza nekuregerera vamwe vasungwa vanenge vagara mumajeri kwechinguva chinoverengeka pamitongo yavo asi hurumende yakazivisawo kuti vasungwa vakapara mhosva dzakakomba havasi kuzopuwa mukana iwoyu mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano rinoshanda nevasungwa vechidzimai reFemale Prisoners Support Trust Dr. Rita Nyamupinga. Dr. Nyamupinga, takanzwa hurumende ichizivisa kuti inourongwa hwekuregerera vasungwa. Tinoziva kuti muzviitiko zvakadai vasungwa vechidzimai vakawanda vanowana mukana wekunge vachiregererwa vachienda kudzimba. Zvii zvamungataura pamusoro pedanho iri?
Chiitiko icho tinochitambira nemaoko maviri. Rekuti tikatarisa majere edu holding capacity yavo vanhu vanofanirwa kunge vakatakura panguva imwe chete majere ese ari muZimbabwe ari 46 17,000 mutaura kwatiri kuita iye zvino izvi mune vasungwa over 20,000 vamwe vane mhosva diki vamwe vane mhosva dzakakurisisa saka chirongwa ichochi chikauya chinofanirwa kutarisa mhosva nemhosva yakaparwa nemunhu kwete kungoti nemhondi dzese nemarepisi ese nevamwe vanhu vane unhumbu hwokuramba vachidzokera mujeri vachiba vachibira vanhu kwete izvozvo tinoti vane mhoshawo dzinenge dzakati chenei dzakati rerukei ngavabuditswe mumajeri
mhosva dzamungati dzakati rerukei dzakaita sei Dr. Nyamupinga
zvikuru tikatarisa mhosva dzekumadzimai ishoma dzinoitwa nemadzimai dzinotyisa saka izvo tinotozvitambira
sesangano zvii zvamungabatsira nazvo ivo vasungwa vechidzimai vari kutarisirwa kubuda
tinoshanda navo kuvabatsiridza mubasa remaoko rekuzvikurudzira nokuvabatsira kuti vadzokere munharaunda dzavanenge vakabva isu iye zvino tine purojekti yatiri kuita isusu inonzi another chance inobatsira madzimai vanenge vabuda vaivai vari kushupikisisa zvikuru munzvimbo dzinoti Harare Chitungwiza nemurewa madzimai ayo tiri kuvabatsira nekuita maprojects ekurima hatingati ehorticulture magadheni tinovapa mbeu kana vasina pekuchera mvura tovacheresera tsime vachidiridza vachiwana chekuita mari yavanowana ipapo imari yavo yekuramba vachivandudza chirongwa ichocho kwegore haizi mari inouya muhomwe yefembwis asi imari yekuvasusukidza kuti vasafunge kupara mhosva tine projekti zvakare yehoha tine madzimai atiri kushanda navo akabuda mujeri kuchitungisa vari kuita zvehoha hwanga hwangokanganisika chete nekunaya kuita mvura tozoitawo futi zvekuchengeta huku asi madzimai aya hatiaichengete ari mumwe mumwe tinoda kuti vaite zvikwata
tinoona kuti pavasungwa vari kumajeri kune vamwe vane vana nevamwe vakazvitakura zvii zvamungataurawo kuti vanhu ivavo vabatsirwe
vanhu ivavo tinge tichida kuti vabatsirike vaye vakazvitakura vawanewo zvinhu zvakaita seskero kuti vanoenda kuskero vachionekwa kuti zvavakatakura zvakamira sei uyezve zvikuru nechekudya chavo nekwemudzimai kana akazvitakura ane zvimwe zvaanoda kudya zvakasiyana nezvaanodya mazuva ese toendawo kuvana madzimai ane vana zvinosiririsa kuona mwana achiperekedza amai kunopika jeri iye mwana woiyeyo ndokuperekedza kwake anenge akutopika jeri raamai raasingatombozive kuti mhosva yacho ndeyei isu tinoti kazhinji vana kana vasvika pa24 months vavachienda kana mumahomes asi nekuoma kwakaita kunze nenyaya yecovid vana vanoramba vari pananani padana amai vavo
manga makateerera kuna Dr. Rita Nyamupinga vanove mukuru wesangano refemale prisoners support trust sangano rinoshanda nevasungwa vechidzimai muchirongwa chedu upenyu hwedu anokuonekana nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muWashington DC
sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 munyika hwave kukwira zvekare magweta anorwira kodzero dzevanhu anoti acharamba achirwira kodzero dzevanhu vekuchilonga kuitira kuti vasatorerwa minda yavo nehurumende mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanokorokotedza mutungamiri mutsva wetanzania amai samia suluhu hassan zvichitevera kutoreswa mhiko kwavakaitwa nezuro tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare mangwana ini ndini tanonoka wande ndiri muwashington dc ndichiti morara zvakanaka
Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Mugela emoyeni ngomgqibelo mhlaka 20 kumbimbitho 2021 ngontungamili nkomo endabeni zethu lamhlanje.
Imali yangkhona kayeneli ngezizathu ezithize, abanye kade bengekho emsebenzini.
Bekuphithizela emadolobheni namuhla, abazali bethengela abantwana impahla zokusebenzisa ezikolo ezivulwa ngomvulo, abaningi bekala ngokudula kwazo.
Sonke lesi sisanasana lesiyaluyalo esisibona ku-opposition bexotshana besenza zonke lezi zinto ukuzuzisa izano PF yoyodwa evunayo.
Abasekeli be-MDC Alliance bathi banokudana ngokuxotshiswa kwamalunga abo edale lephalamende njalo nje, kodwa kungelalutho olwenziwa zinkokheli zabo. Sileqembu le-Rumba eletsholotsho Great Sounds. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abangamatshumi amane lanye belomkhuhlane lo. Lokhu kutsho ukuthi asebethethwe yi-coronavirus selokhu ifike kuleli sebengu-1510, kuthi asebefunyenwe belayo sebengu-36652. Abahlatshwe ijekiseni yokuvikela lumkhuhlane izolo bangu-1685, okukhweze inani lasebehlatshiwe selokhe lolu hlelo lusungulwe kumaviki amane edluleyo laya ku-41,687. Bekuphithizela emadolobheni namuhla, abazali bethengela abantwana impahla zokusebenzisa ezikolo ezivulwa ngomvulo, abaningi bekhala ngokudula kwentengo. Bakhala njalo ngokuthi izinto eziningi zithengiswa ngedola laseMelika kuphela. Kobulawayo i-trunk encane ibiza $83, kuthi enkulu i-$90. Izicathulo zona ziqala kubo $15, kuthi iblazer echipileyo ibiza $48. Unobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi abazali gabalayo limali.
Abaningi imali yangkhona kayeneli ngezizathu ezithize, abanye kade bengekho emsebenzini isikhathi esidlulileyo beku-lockdown, abanye njalo nje loba besiye emsebenzini iholo labo livele liphansi, abanye behluleka ukuhambisa abantwana ngokuthi iholo labo alikwaniseki ukuthi libhadale i-school fees lithengo lokufunakalayo. Yikho nje ababalisa abathize labo bekhonona bekhala ngokuthi abasoze bekwanise ukubuyela emsebenzini. Behluleka ke labo babalisi, yibo phela fakazali njalo behluleka ukuthi belungiselele ababo abantwana njengoba ikholo labo ke liphansi. Besikukhangelele ukuthi luba ludaba i-TNF elukhangeleleyo njengoba ama-sectorial bargaining councils esehlulekile phela ukulungisisa lokho. Yikho besifuna ukuthi i-tripartite negotiating forum ikhuphule ke ama-incomes kumbe ifake i-minimum wage eza kwenza ukuthi ke abazali bekwanise ukuhambisa abantwana esikolo. labo aba mabhizimisi sibona bakhuphulileke intengo yezinto zonke nje okusobala ukuthi lokho kade sikutshelwa isikhathini esidlulileyo ukuthi kule stabilization kungaba ama prices kungaba i currency yize sibili.
Zikhona yini izikolo esezikhweze ama school fees ngokuzwa kwenu njengabazali?
Besingakezwa ke izikolo esezikhuphule ama school fees okwethemiyonale esikwaziyo ukuthi izikolo eziningi ebesezazise abazali ukuthi imali efunakalayo imali ye US dollar imali ke engatholwa ngabane.
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele weZCTU. Kuloyisilisa weZimbabwe ohlala eMelika obotshiweyo ngemva kokuvuka ubhova watshaya umkakhe ngesando ebusuku waqeda walumathisa indlu yabo ngomlilo. Umnumzana Golden Makusha oleminyaka yokuzalwa engu 52 ubotshwe ngolwesine wetheswa amacala atshiyeneyo ngemva kokutholakala eqalekile endlini yakhe kulandela isehlakalo lesi. Akwaziwa ukuthi ababili laba bebebangani. Umkakhe utshele amapholisa ukuthi uzwe esehlaselwa kuphela ebusuku elele. Okwamanje ababili laba balaliswe esibhedlela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla wethule umbiko esenzela umongameli wele Tanzania omutsha amhlophe kulandela ukufungiswa kwakhe ukuqala umsebenzi izolo. Unkosikazi Samia Sulu Hassan uba ngumongameli wakuqala wesifazana embalini yeTanzania kulandela ukubhubha kobe ngumongameli umnumzana John Magufuli ngolwesithathu. Umnangagwa uthe uzimisele ukusebenza kuhle lomongameli Hassan ukuze bathuthukise ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili kanye lezizalwane zamazwe abo. Abasekeli be-MDC Alliance bathi balokudana okukhulu ngokuxotshiswa kwamalunga abo edalele parlamente njalo nje kodwa kungela lutho olukhanyayo olwenziwa inkokheli yabo. Lokho kulandela ukuxotshiswa kwamalunga aleli bandla ayisithupha kuleli dale libandla le-PDP kuliviki. Abaxotshiweyo bagoqela umnumzana Tendai Biti lomnumzana kucacaphulu. Sebesedlula amachumi amane abe-MDC Alliance abaxotshiswe ephalamende i-MDCT kanye le-PDP besithi bangamalunga abo. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Sonke lesi sisanasana lesiyaluyalo esisibona ku-opposition bexotshana besenza zonke lezi zinto ukuzuzisa iZANU PF yoyodwa evunayo. Ilizwe liyadilika abantu beZimbabwe bayalahlekelwa ukuhlonitshwa komthetho lamalungelo abantu kuyaphela. NgesiNgisi sithi phecelezi okwenzakala ku-opposition is bad for democracy, bad for accountability, bad for the rule of law and bad for the people of Zimbabwe. Lapho okuvuna khona iZANU PF, lapho okuzuza khona iZANU PF, abantu beZimbabwe bayalahlekelwa ngokuba iZANU PF kayisebenzeli bantu beZimbabwe. Ngakho ke kuqakathekile ukuthi abe opposition bakubone ukuthi baya kunanzelela lokho baya kulungisa, bangaphi iZANU PF isivuno bayiphe igcwalise konke lokho ekuzuzayo abantu beZimbabwe belahlekelwa. Ilizwe lidinga istrong opposition, ngayingekho iopposition eqinilela ibande eqinileyo iphikisayo ilizwe liyadilika. Ngakho ke kuyingozi lokho kwenzakalayo, lizadilika ilizwe nxa kungela strong opposition.
Vayakhala abantu Ncube ikakhulu abasekeli be-MDC Alliance bathi kudala ibandla labo lidilizwa uMonzora begxotshisa amalunga kathesi sokuyi-PDP kodwa akulalutho olwenziwa yinkokheli ukuvikela ibandla.
Yebo, bafanele bakhala abantu, bafanele basola abantu, bafanele bakhathazeke ngokuba nxa bebona i-opposition isiphela isilwa yodwa, bona sebephelelwe ngamathemba kangaka, sekuphele imigwaqo, kwaphela izibhedlela, kwaphela izikolo, kwaphela imisebenzi, kwaphela i-industry, abantu sebephelele bebulaya indlala lokubuswa kabi, sekuphele ukuhlentshwa komthetho, basebebona abantu sekuphela i-opposition eyethenjiwe ukuthi ingene endaweni yeZANU-PF esidilizilizwe kangaka. Bafanele abantu bakhale, i-opposition ngokunjalo kumele ihleleke ikwazi ukulwa lweZANU-PF, hayi ukuthi ilwe yodwa. Kumele ibambisane empini yokulwa leZANU-PF ukhitshwe umbuso obusa kabi kangaka.
Umnumzana efihlela Ncube ucubungula ezombusaswe.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela namba wakho wembula.
Kwezemaphandleni, izakhamizi zeGwanda South sezikhuthaze uhulumende ukuthi engeze uncedo oluphiwa abaswelayo lugatsha lwe-social welfare ukuze bengabulawa yindlala. Kubika u-Albert Ncube.
Izakhamizi zithi zululana kakhulu okwadala ukutota kwezilimi emasimini osekubathe njalo besendlaleni njenganakene lapho izulu elingananga khona. Kungakho zithi kuyadinga ukuthi uhulumende engeze uncedo lokudla kupha uzulu emakhaya phansi kogatsha lwe-social welfare ukuze zingabulawa indlala. Unkosikazi Regina Spanda osuka kuward 19 emlambaphele eGwanda South uthi izulu elanayo lonyaka ladala umonakalo emasimini.
Nxa kuyilokhu esikwabelwayo ubuhlungu entweni yodwa ngoba kuyahlalwa ingaxanye bantu besikhathi abangabinti the rest beliyabevele ngeladulo so sesifisa ukuthi into le nxa isiza ayithi wonke umuntu.
Unkosikazi Elkani Mlilo oyisakhamuzi eTakaliyawa layo uthi isimo sendlala sibi emakhaya.
Udubo lukhulu sikilasho lwelincane lokho okuphiwa nguhulumente siyazi ukuthi kathe sikunje ku-welfare siyakhola kulabe-welfare kuyake kubuya amanye amadona amadona lawana futhi kuthiwa abe-welfare lenelikhola ku-welfare hhayi lihlala khonapho alisaholi laphana then idona lelana nalo lizathatha ipijananyana lichiya abanye abantu vele abahluphe ekhaya lokwanokokuthi angikwazi sokusiya ngokuthi ungubani ungangena lapho kuleyo ndawo bechiya abanye abantu beyikuwa.
Uphinde wathi lanxa bethola lokho kudla bakuphiwa nguhulumende indleko zokuthwala lumumbu bazibhadalela okudala ukuthi abanye bengakutholi ngoba bengelayo imali.
40 rand leyo ukuthi zayithatha ngathi ngandlela bani uma ungelayo i-40 rand awuthi indlala yakhona iyaba isibuhlungu kakhulu ngizwe kuthiwa khona hhayi isaka lakho gogo lithethwe ngunazi bani ngokuthi unemali anje yabona.
Nkosazana Phumzile Nato osuke eThakaliyawa ophila ngokuthengisa isithelo number 8 uthi ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus ngezinye sesizathu esesidala ukuthi bahlaselwe yindlala.
Ukudla besengizavuna ngoba bentengu-10 kg ngihlalehlale hambahambayi ngibona ukuthi sekuphelile hhayi ngizavuna sibili ngoba bentenge kusenayo ntambamayo.
Lanxa bekhala eGwanda South ngobhewule Matobo bona bakhangelele isifuno esinganeno kuthi umnumzana Luka Ncube.
Ngalesilayi thina ngilo kungani amakhaba kula khabe but hayi inyawo ethanyane nalela lomumbu nyana yikuthi la umumbu wakhona ufutheke one day wahle wawoma one day.
Ugatsha lukahulumende olubona ngokunakekela uzulu lwe-social welfare zansemandebeleni ludimule ezifika phosa iy'nkulungwane ezingama-250,000 zidinga usizo lokudla kudimule ezitholayo okwamanje zifika phosa 70,000. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemlambapheli eGwanda South ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert, siye kuhlelo lwabesifazana.
Siya
siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa lo Nkosikazi Juliet Nkiwane, umqondisi wenhlanganiso ye Women Development Trust of Zimbabwe, ephathisa amantombazana akhulelweyo ngesikhathi se lockdown kanye lalawo asebelethile, iwakhuthaza ukuthi abuyele esikolo.
Ngaba yimbangela yokuthi abantwana bezithwale kakhulu kuyini khona ngapho kuyafanana lezinye isigaba zelizwe kumbe kulesinye isizathu
abantwana kusuke kwavukela intokha ukude igold canning kwathiwa kule mali lapha lalapha abantwana ngenxa yokungenzelo abantu bahamba bonke abadala labancinyane kwayiwa khona le mgodeni yabona kaloku lapha eyaphambaniseka khona.
Inhlanganiso yakho ibancedisa ngani abantwana?
Siyabanika imfundiso yokuthi ukuzithwala akuthi ukuthi kuphela kwempilo iyaqhubeka ngikhona ngxenye vele ingakaqali njalo umntwana lozelweyo uyafuna ukuphila uyafuna ukulungiselela. So okudingakalayo ukuthi umntwana oyinkazana azivuthe babuyele back ebuntwini balalele futhi nemfundiso yabazali baxwaye ukuphonga ukuhamba nje bevumela ukulala lalo. Bathi nxa bekwenza bakwakule njongobani ama-consequences kulempumela ekuqineni engamnandi futhi emntwaneni ongafundanga ongasebenziyo enxa futhi ogcina ngugogo layo ongasebenziyo olupheleyo kuyalehla ukuya la njalo siyabafundisa lokuthi kuzalwa umntu omncane kuyamlimaza emzimbeni kathi lokuyabatshwaleni labantu umntwana omncinyane kuyamlimaza emzimbeni lemikhuhlane minengi yizi zinto esizama ukuthi sibancedise ngazo sibabonise ngazo kulobuzima kodwa ngendlela yokuthi sise saqala ngabazali abazali bahlela ukani siqina sihlangane kakhulu nabantwana sibe
manje-ke labo abangabafana
silohlelo kumbe phambilinyana sibe-activity esifuna ukubiza abadala nabantwana ukuthi abantu abayazi into okuthiwa yi-rap ukuthi kuyini basinanzelele ungakhumbula kudala ole nto kuthiwausibare abantu bangahotho kune-rap yekuyadlalwa lobanibani abantu bangangahoto ya-rap so sine-programu esilungisileyo ukuthi sihlangane lamapholisa babafundise ukuthi okulungeleyo kulala lomuntu yilokho okungalunganga kulala lomuntu yilokho kodwa ngathi siyabafundisa ukuthi impilo yomntwana oyimpazana kumele ihlonishwe ngoba abantu umntwana oyinkazana vele bazibonela nje kuqansa kulale into abayibona intabeni neyinkazana so ukuthi umntwana oyinkazana yiyoba kambe ngofazi kodwa ule mpilo okumele ayiphile naye ulungele njengabasilisa ukuthi bagcinakale and ngumlando wabantu bonke obaba abafana lamankazana ukuthi sibahloniphe sibancedi kakhulu engxenye sizakhulumisana lama-teacher especially ku-effect lapha ukuthi kungaba leli room ukuthi senawo abantwana abancinyane abazali bona babala abantwana abanjani sijijane nini ukuthi hhayi ngelanga elinje labomama babakhanela bahlala labantwana sikhulumisane laba abalisi babuye nina baze bamunyisa ngesikhathi esithize ngendlela iprogramu esizayilungisa ngayo laba abalisi labazali sithi thina i-drop infant siyikhanganele ukuthi engxenye sithandekile omunye umuntu angase akacine sihawukele abancedise laba abazali ukuthi kube leshelweni lokuthi bapheke banika abantwana ukuncinyana nje ukuthi bongena besesikole labo ngena bahlaliseke esikole.
Leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Juliet Nkiwane, umqondisi wenhlanganiso ye-Women Development Trust of Zimbabwe. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami usithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga esithandekile, singene kuhlelo liphuma lendaba.
ngali shona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomunye wabazithi zinkosi zamandebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo
okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo baba Khumalo
Sawubona mnewethu Chris Gande. Nami ngiyakubingelela njalo ngiyakwemukela mntana Nkosi.
Ungasitshela ukuthi ngawapi amazwi owayethulele isizwe?
Ebengujongile iwazisa isizwe ngomsebenzi lo esingawo ngibanika into engafana lokuthi yi-update ngobunzima esilabo ngenxa yokwanda kwabantu abazibiza ngamakhosi welikamthwakazi okugoqela lami ngakho bengijonge ukuthi sikhangele into le ngenxa yohlupho esisinika lona sekunzima ukusebenza ngoba selokhu ikakhulu kwafika indaba kabulelani le ngoba ngabantu ababe besebenza ngibona ababe belemali okwedlula thina sisebenza la kodwa kungayishiyo imali engagcina abantu kodwa kuyimali yokwenza khona lokho abakwenzayo lapho esidlule khona sithi sesibuyela sifica ukuthi sebefike khona abantu akade bengasiphathisa emsebenzini bafice sebemadolo nzima sebe sithi kutsho ukuthi kulombango sebekhuluma ngokuthi manje usetshenzwa kuthweni sebe sithi hambani liyolungisa indaba zenu bakhuluma into eziningi abanye sebeqalisa ukucila phansi abantu akade bengasiphathisa ukukhulula lesi sizwe masinyane mina lokho yikho bengikutshela abantu ukuthi yiyo le into esingihluphe kakhulu emsebenzini iyangikhathaza le moyeni wami ngokuvela belokhu bekhuluma ukuthi lo kayisiye inkosi oyinkosi yimi kabakhulumi nge-agenda yabo kodwa bakhuluma ngakhona lokho ngakho sekusenza umsebenzi ube nzima okunye bengifuna futhi bakwazi ukuthi la madoda wonke azibiza amakhosi sekudingeka ukuthi kube lendlela yokuthi uNkulunkulu angenele ukuze isizwe sikhululeke akhethe kumba afakaze lowo amenze waba inkosi ukuze umsebenzi uye phambili
abanye belokho bethandabuza ukubana inkosi uqobo ngubani phakathi kwakho labanye ababili ababalisa umnumzana Zwide Kalanga Khumalo lomnumzana Abulelani Lobhengula Khumalo
yeah abantu abathandabuzayo abathandabuzi lutho ngoba inkosi ilempawu zayo iyakhanya inkosi ziyavela impawu zenkosi njalo inkosi kayikhethwa ngabantu ikhethwa ngulowo oyikhethayo ngoba lowo oyikhethayo kumele la yabe inkosi phezu kwakhe so abantu nxa bethutshabe khuluma ngokuthi bona baphethe ubukhosi kumele baveze lezo mpawu njalo bakhulume uhlelo lwabo lokuthi bazinkosi nje bazokwenzani kutheni angikakuzwa uphuma khona lokho ebantwini bonke labo baqambayo kuba into ekhulunywa sengathi yimfanelo ngoba ubabamkhulu kwakuhambe kanje kanje kube kanti ubukhosi yinto yokubusa abantu ayisiyo nto ekayihlomkhulu okuthiyele yona kumele uphume ulohlelo lokubusa ikakhulu ngesikhathi esifana lalesi okuvuka ubukhosi bungazange bube khona for the past 125 years ukuthi bakhanye belokuthandabuza ukubo lokhu akulanto umuntu angabenzela yona
okokugcina ngawapi ofuna ukwatshiyela isizwe sikamthwakazi
umlando engiwutshiyela abantu kulaba abafana lami abathutshe komthwakazi besithi bazinkosi ebengikutsho kubo yikuthi madoda kasibophene amabhrugwe ngoba izinto sekumele zitshintshe kumele kusale kule nkosi eyodwa ukuze abantu bakwazi ukulandela ukhomanda oyedwa hayi khona bebizwale ngakho ke sekumele kungenele usomandla ehlukanise phakathi kwenyama lelo mgogodla njalo nginike amalanga ngathi mina kusukela namhlanje kusiyafika ngomvulo kumele kube sekube lento eyenzakeleyo eyokusekela lowo muntu oyinkosi ezavela kusomandla ngendlela yakhe eziyisimanga ngiyabonga kakhulu
lo ke bekungumnumzana Stanley Raphael Khumalo ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama nguChris Gande asidibane njalo ngeviki ezayo lilala
sibo
Sibongeke uKrisa sizigqibe ezosuku ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu letsholotsho Great Sounds liphethe isingo yalo entsha ethi savumelana. Isikhulumeli saleli qembu uThamsanqa Sfanda
savumelana engakutsho kusindi track le ukuthi sasithini esikhuluma ngani kule ngoma engalunganga ehlatshelwa ngabantu ukuthi etsholotsho ugcwele izigebenge etsholotsho kwakhiwa kwakheki sasilama ukutshengisa abantu ukuthi hayi imiqhumuzo ikhona endumbeni ngaze ulime wafaka ifertilizer wafakani kodwa kutsho ukuthi indumba zonke sezina imiqhumuzo ngakho-ke etsholotsho imizwa ikhona etsholotsho kuyakheka abafuna ukwakha etsholotsho bengakha njalo uthando etsholotsho lukhona yikho sathi savumelana
amadlalade kanje seli lamangaki mdawini
siliqembu baba unkomo silama album angu-4 yokuqala i-album yaphuma ngo-2014 yesibili ngo-2015 eka-2014 ayisithi impilo yanamhlanje eka-2015 isithi iSodoma neGomora eka-2016 yesithathu isithi iDeluka then isahlala sazokhipha ngo-2019 ethi isikhalazo sethu 2020 lapho esabuya khona lamasingli esakhipha khona sefeature inkunzi kaSlanke noTiza ngesikhathi kuqala iCorona laphana sathi hayi ke nibetesta amazwi sabuya nenye ingoma yathandwa ngabantu kakhulu la isingli track yayi project yenkunzi kaSlanke lifani original sabuya ke ngabo October sesikhipha lesingli ethi savumelana.
Ngathanda ukuthenga umculo wenu balithola njani?
Iqembu libest eSouth Africa lapho esitholakala khona abangaphandle kwelizwe 0027 840 51 6403. Ngizaziphinda njalo 0027 840 51 6403, yizo inamba abangasithola khona. Kanti kuFacebook page bengabhala Tsholotsho Great Sounds yila abangasithola khona. Ngiyabonga baba uNkomo.
Uphuma ke enkundleni uThamsanqa Sfanda leqembu lakhe leTsholotsho Great Sounds ngale ethi ikorovela abayihlabela leqembu leMasendu Boys. Tsholotsho Great Sounds bahlabela ke kamnandi lapho besigqibela uhlelo lwethu sikhangele ebezihamba phambili bekuphithizela emadolobheni namuhla abazali bethengela abantwana impahla zokusebenzisa ezikolo ezivulwa ngomvulo abanengi bekhala ngokudula kwalezi mpahla. abasekeli beMDC Alliance bathi balokudana okukhulu ngokuxotshiswa kwamalunga abo edale lePhalamende njalo nje, kodwa kungelalutho olukhanyayo olwenziwa zinkokheli zabo. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo, umuntu ngamilinkumo.